Matano atiri kutora ndekuti tichaendesa petition kusadiki tichazokupa hedu African Union nechidangwa chekuti vamunangagwa vagondi vagadzwe kuita sachigaro vesadaki ichazotonga nyaya yavo yekuti sarudzo dzemuzimbabwe dzina kufamba zvakanaka saka tiri kuti sadaki inofanira kumbosvetuka vamunangagwa itsvage umwe mutungamiri angafanira kuita cheya nyaya yavamunangagwa ichiongororwa ndava sadaki inofanira kuzotora decision panyaya yekuti maelections ezimbabwe haana kufamba zvakanaka hazvigoni kuti zviitwe izvi munangagwa ari chairman ari mutongi gava achizvitonga
imi sebato mune masimba here ekuti mungamisa urongwa hwekuti vamunangagwa vasagadzwa usachigaro
isu sebato togona kunge tisina masimba ekumisa urongwa ihwohwo asi tine mvumo yekuapprocha sadaki tichiionesa kuti honaika murume uyo haangagadzwi kuita chairman achizotonga nyaya yezimbabwe ari yecheya zvakare saka tiri kuti umwe mutungamiri pavatungamiri 15 varipo vesadaki anogona kusanogara svika nyaya yezimbabwe yaongororwa yapera kana kuri kuti kubudikidzwe kuti kuitwa sarudzo itsva kuzimbabwe dzoitwa anenge azobuda ari mutungamiri ipapo ndiye anozogona kugara ari sachigaro wesadiki
iro sangano resadiki munoona richitambira here kurudziro yenyu kana chikumbiro chenyu chekuti vasagadza vamunangagwa ichi
sangano resadiki rinofanira kutambira petishini yedu ndava zviri pamutemo kuti vanhu vakwanise kuapprocha sadiki kana vane kugunun'una kwavainako vari kutsutsuma kwavainako zvinova ndoo zvataita tatora matanho ekuapprocha sadiki tichishandisa kodzero dzedu dzekudaro uyezve sadiki ine mitemo inoratidza kuti yakanaka zvachose zvekuti ikateedzerwa zvakanaka zvinobuda zvakanaka haugoni kuti iwewe kuti uri mutongi gava uko ndouri kutongwa hakuna zvakadaro saka vamunangagwa vagoro kuti vanogara kuisa sachigaro vesadhaki iyo ichizoongorora nyaya yesarudzo dzemuzimbabwe dzisina kufamba zvakanaka
takaonawo mapurisa achiburisa magwaro ekuti imi vamukwananzi nevamwe vaviri muri kutsvagwa pakatoiswa mari inoita chiuru chemadhora kune vanenge vanongedza kwamuri mune urongwa here hwekuenda kunozvipira kumapurisa
kumapurisa takaenda kare tikaenda kumadzare edzimhosva tikakliwa nhau dzese dzataipomerwa dzemanyepo iye zvino takatumira magweta edu akataratidza hakuna masamanisa ariko anechekuita neni manyepo emapurisa anenge achingonyora mapepa achida kuti ndinyarare panyaya yechokwadi yandiri kutaura yekuti vanelson chamisa vakakunda vamunangagwa musarudzo dzakapfuura.